manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 29/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Business cannot afford to support government by day and sabotage the same government by night.
Vemabhizimisi havafanirwe kuita kunge vanotsigira hurumende asi nerweseri vachizoita zvinoita kuti upfumi hwenyika husazomira zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair.
Ine zvakutora mishika-shika yacho makombi vakabhana. Mekuti vada kuti tifambe nei. Mabhazi acho arungodzi ari kuuya akapakwa uku. Sitombozvani zvokufamba sei.
Vanhu vakawanda vachema-chema nedambudziko rekushaya zvekufambisa. Vagari vekubhikita votsamwiswa nekanzuru yavo iyo yakashandisa mari kutengera vakuru vakuru vekanzuru zvikakarara zvemotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti upfumi hwenyika hwave kukura. Asi vakati kukura kweupfumi uku hakuna zvakungareva kune veruzhinji kana vemaindastiri nevemabhizimisi vakasaita mabasa avo nenzira yakatendeseka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pachitiko chekuvhura zviri pamutemo gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF vamunangagwa vati upfumi hwenyika hauna kudzikama chete asi kuti hwave kukura. Asi vati zvakakosha kuti vemaindastiri nevemabhizimisi vashande zvakasimba kuti kukura uku kuwedzere. Vati kukura kuri kuita upfumi kuri kuonekwa nekuwedzera kwezvinhu zvinogadzirwa munyika zvave kuwanikwa muzvitoro. Vatiwo pane venyika dzekunze vave kusima mari muzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi vakatiwo gore rakapera nyika yakawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni 10 ekuAmerica izvo zvisati zvamboitika vachiti izvo zvinoratidza kuti hurumende iri kuita basa rakanaka. Asi vati kukura kweupfumi hakunyanyobatsira veruzhinji kana vemaindastiri nevemabhizimisi vakaita mabasa avo zveumene-mene.
Business cannot afford to support government by day and sabotage the same government by night.
Vemabhizimisi havafanirwe kuita kunge vanotsigira hurumende asi nerweseri vachizoita zvinoita kuti upfumi hwenyika husazomira zvakanaka.
Vatiwo hurumende yavo yakaisa ziso pakugadzirisa kukwira kwemitengo uye kushaya simba kwemari yemunyika vakati vemabhizimisi vanofanirwa kushanda pamwe nehurumende pakuita izvi. Vatiwo kuveko kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ezvinhu pasi rose vakati zvakakosha kuti vemabhizimisi vasasarire pakuva nemafungiro matsva.
Innovation is development and is the future. If you do not innovate, you will be left behind. And we don't wish to be left behind.
Kuita zvinhu nenzira itsva ndiko kubudirira uye ndipo pane ramangwana repasi rose. Kana mukasaita zvinhu nenzira itsva munosarira kumashure. Hatidi kuti tisarire kumashure.
Vamunangagwa vatorawo mukana wekuzivisa veruzhinji kuti mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta ndivo vaifanirwa kuvhura ZITF zviri pamutemo zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kutyidzana. Asi vati izvi zvakazokona nekuda kwekushaya kwakaita vakambo vemutungamiri weKenya vaMwai Kibaki. Vakumbira vanhu kuti vambonyarara kweminiti imwe chete senzira yekuratidza ruremekedzo vakati Zimbabwe inochema pamwe nenyika yeKenya pakurasikirwa uku. Vachipa maonero avo pane zvataurwa nemutungamiri wenyika muongorori wezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vati ichokwadi kuti upfumi hwenyika huri kukura. Asi vabvumawo kuti veruzhinji havana chavati vaona chinobatika pakukura kweupfumi uku vachiti izvo zvinokonzerwa nekuti nyika iri kubuda mudambudziko rekuondomoka kukuru kweupfumi.
Kugadzirisa nyika rwendo kune matambudziko anowanikwa murwendo irworo. Asi zvatinosangana nematambudziko iwawo kazhinji kazhinji tinofanira kunge tichitsanangurirana tichinzwisisana kuti aiwa izvi zvanga zvichangozowanikwa nekuti ndomubayirozve wekusumudzira kunoitika upfumi hwenyika hakungouyi koga. Kunouya nemubayiro wacho.
Zera ITF rakatanga nemusi wechipiri richipindwa nenyika dzinosvika 14 uye makambani anodarika 500. Kungano iri riri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Veruzhinji muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri vari kushora zvikuru hurumende nekutadza kwayo kuvapa zvekufambisa. Vachiti dambudziko rezvekufambisa rawedzera zvakanyanya kubva patanga mapurisa chirongwa chekusunga makombi nemotokari dzinotakura vanhu zvisina mvumo mukutanga kwesvondo rino. Godwin Mangonjika anoti panyaya inotevera.
Kubvira patanga chirongwa ichi nemapurisa, zvinhu zvaomera veruzhinji zvakanyanya zvekuti vave kupedza nguva inodarika maawa maviri kana kudarika vakamirira zvifambiso. Vakawanda vataura neStudio 7 vashora chirongwa chehurumende vachiti chirongwa ichi hachina vachiri kubatsira sezvo chiri kutoomesera vanhu vakawanda, vazhinji vavo vashandi avo vari kutambira mari isingakwani chero kubhadhara mutero wembwa. VaHanok Hunizarira avo vanoshandira kuSouthton muHarare vaudza Studio 7 kuti zvavekuitwa nehurumende kurwisana nevanhu vati zupko yavanonzi vashandise iri kutadza basa uye mishikashika ndiyo yange yave kuvabatsira.
Ine zvari kutora mishikashika yacho makombi vakabhana minoti vada kuti tifambe nei mabhazi acho arungodzi ari kuuya akapakwa uku sitombozva ri zvokufamba sei. Pazvakambonetsa Simba Makone inga atori gaiti painge ari minista paya akadzikisa purize yemabhasikoro zvei zvatoonani iyaya clueless.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hazvina uchenjeri zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza makombi kutakura vanhu iyo isina kuvapa zvekufambisa. Atiwo mutungamiri webato rinopikisa kuSouth Africa vaJulius Malema veEconomic Freedom Fighters vakataura chekwadi kuswera nezuro apo vakati hurumende yeZimbabwe yatadza basa.
Transport sector should be liberalized just like any other sector. Why only the transport sector is being made to be monopolized? While it stands out kuti fanika urban population kai izvo zviyatova nevanhu vakawandisa zvokuti tikada kusunga kutransport side hatikomesera vanhu vari kufamba bhozi vanhu vacho vari kufamba ndari kuenda nekudzoka kumabasa kuti Zimbabwe irambe yakamira.
Mutungamiri werimwe sangano rinomira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka muHarare nezuro nanhasi sezvo mabhazi ezupco ange ari mashoma uye ari kutadza kutakura vanhu mumisha inogara vazhinji nemuguta. VaShumba vati zviri pachena kuti chirongwa chemapurisa ichi chiri kuitwa nevanhu vasina hanya neveruzhinji.
Isusu maonero atiri kuzviita ndekuti operation iri kuitwa nehurumende iri kuratidza kuti iri kubva kune vanhu vasina hanya nevanhu vane muono umwe watinofunga kuti uri kuda kuedza kushungurudza vanhu kuti vapandukire hurumende. Takutoona kuti kushaikwa kwetransport uku kushaikwa kwezvekufambisa kwave kuita kuti vanhu vazhinji wawe wanotsamwiswa nehurumende.
Vaenderera mberi vachiti zvinosuwisa kuti apo veruzhinji vari kutambura hapana zviri kutaurwa nehurumende pamusoro pekuti dambudziko rezvekufambisa ringapedzwe sei.
Hurumende inongofanirwa kuti iwabvumidze makombi kuti afambe mazupko kuti ave netimetable inotevedzwa inobata kunzvimbo veruzhinji.
Mutauri webato rinopikisa REMDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora, vaWitness Dube, vashora chirongwa chehurumende ichi vachiti chiri kuomesera vashandi.
Hurumende yavamunanga kwaapa iri kuratidza kuti haina hanya nevanhu, iri kuratidza kuti mitemo yairi kuita inenge haisi kutarisisa zvinhu nenzira ine muono wekuvaka nyika. Mutemo unofanira kuratidza kuti waumbwa nevanhu vane pfungwa dzakakwana dzakajeka.
Vakasanobata chinzvimbo chemunyori anoona nezvematunhu mubato reCitizens Coalition for Change, zvakare vari meya veHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume, vashorawo zviri kuitwa nehurumende.
Nyaya yetransporting inyaya yekuti vanhu vanofanirwa kudzosa makombi. Makombi haya yaopuwa mutemo yakasimba, nekuti izvi hazvishandi. Iko zvino kupinda mutauni kwakuita pondo. Zvino zvinobetsera masolution.
Hatina kukwanisa kubata mukuru weZupco vaEvaristo Madangwa kuti tinzwe kuti sei vari kutadza basa. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvematunhu iro rinoona nezvekutakurwa kwevanhu mumadhorobha nemaguta pasi peZupco vaJulai Moyo. Asi svondo rino vakati makombi haasi kuzofa akadzoka mumigwagwa kunze kwekuti ashanda ari pasi peZupco. Hatina kukwanisa kunzwa kuti chirongwa ichi chafamba sei nhasi, sezvo mutauri wemapurisa vapounyati vati vange vasati vasumwa zvaitika nhasi, sezvo vange vari kutrade fair kuBulawayo. Kusvika nezuro, mapurisa ainge asunga vanhu 563 nekubata motikari 450 nepfumbamwe. Mapurisa akasungawo vanotengesa mumigwagwa pamwe nevanochinja mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe Exiles Forum rinoti riri kushushikana zvikuru nechirongwa cheOperation Dudula, icho chiri kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Chirongwa ichi chinonzi chiri kuparurwa kune mamwe madhorobha matsva zvichitevera kupondwa kwava Elvis Nyati mukutanga kwemwedzi uno. Vari kutungamira chikwata ichi vanhlanhla Lux Muhlauli vakaudza vatori venhau nezuro kuti havachadi kuona zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvichitengesa mumigwagwa muSoweto. Izvi zvasiya zvizvarwa zveZimbabwe zviri panguva yakaoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevakuru vesangano reZimbabwe Exiles Forum, muzvare Diana Zimbudzana, kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei kuSouth Africa.
Iwo musi weIndependence Day, kunokuva noiti Freedom Day, musi wa27 April, vakatenge vari tingangoti makiromita 56 kubva patinogara isusu, 60 kilometers, vari kune imwe nzvimbo inonzi Rustenburg, vachilocha bhuranchi reikoko reDudula. Saka takatozvionawo panhau kuti ndo zvavari kuita, saka havasi kudzora tsvimbo hongu.
Saka imimi nevamwe veruzhinji veZimbabwe vari ikokoko muchiri makachengetedzeka here pamugere?
Kana tichitaura sesu inini neyangu mhuri pari zvino tichiri nani zvedu, asi kana tiri nani hazvirevi kuti tinenge tichifara tichinzwa vamwe vedu kuti vave pakamanika. Zvinotikuburisa, zvinotibatabata chaizvo izvozvo, nokuti kukuwadzwako mumwe chete ukwangu, kukuwadzwa kwangu inini. Handioni zvavari kuita ini zvine pundutso kana kuti zvine chimiro chakanaka. Handioni zvakaringana ini.
VaMuhlauli vanonzi vataura kuti havachadi kuona vanoronga misika kana vanoshambadza vachitengesa nezvingoro. Vamwe veZimbabwe vanoita mibato iyo yemaoko vari kupona nei zvinhu zvakadai?
Ipapo ndopane nenyaya zvakanyanyisa ipapo, nekuti vazhinji vevanhu vekwedu vanenge vakabva kumusha uku vasina kunge vakazoita zvemakosi zviya zviya zvinenge zvichinzi zviri kushayikwa munomu, makosi ari kushayikwa munomu, vanopedzisira vakuita mabasa iyaya emaoko aya. Saka kuti mutiti vanhu ivavanga vachiregera kuita mabasa iyaya emaoko kana kuti vachirambidzwa, vanorarama nei? Ndozvachivararamisa vachiwana chomuviri. Mukuwana kwavo chouviri vanga vachikwanisa kuzviraramisa ivo, vachikwanisa kutumidzirawo vari kumusha tumashere kuti vakwanise kudi kuraramawo.
Ko iwo mapurisa ari mumatunhu mamugere neve mitemo vane zvavanoitawo here kukuvhikirai kuhonde yamakatarisana nayo?
Chinonetsa kuno ndechekuti kumbiro guru remunyika muno rinobvumidza vanhu kungana vachiita zvavanenge vachiita, ende kubvumidza kwacho kwavarinoita rinototi vanhu vavo kana vane zvavanenge vachida kuita, mapurisa anofanira kuuya achivachengetedza. Kuti titi mapurisa anoyamura kana kuti haayamuri, mubvunzo unotinesei kupindura. Chinozongoitika ndechekuti kana tichikatarisa semamiriro akaita nyaya ya Elvis Nyatiuyawe kuti pakazoita vakazosungwa mushure mezvo, izvozvo tinenge tichizvitenda tichizvikurudzira tichidai mapurisa achiramba akadaro.
Avo vange vari muzvare Diana Zimbudzana veZimbabwe Exiles Forum vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachakumbira dare reCongress kuti rivape mvumo yekuti vakwanise kupa Ukraine hupfumi hunenge hwabatwa muAmerica hwevanhu vanodyidzana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakasangana nevatungamiri veRussia neUkraine svondo rino vachiedza kuve mutongi gava panyaya yekumisa hondo iyo yave kupinda mumwedzi wechitatu. Muongorori wezvematongerwo enyika pamwe nezvemabhizimisi pasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushanya kwavaGuterres kuRussia neUkraine kunogona kubatsira kuti pave nerunyararo uye kupedza hondo pakati penyika mbiri idzi, sezvo hondo iyi iri kukanganisa zvinhu pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinoona sokuti inyaya yakanaizvo kuitira kuti Russia inge ichipuwa pressure yakanyanya chaizvo kuti imise hondo iyi, nokuti zviri kuitika ndozvokuti pasi rose riri kukanganiswa chaizvo nenyaya yemaitiro eRussia kurwisa kwairi kuita Ukraine. Tinoona kuti kana mukuru mukuru chaiwe United Nations vaGuterres vakatoita zvokuinda kunoona vaPutin vachibva ko vachienda kunoona vaZelensky zvekare kuUkraine kuzama kuti paitwe nhaurirano dzinopedza dambudziko iri. Saka vaBiden vari kusimbirira zvekare vachituma vakuru vakuru vehondo vakaita sana Secretary Austin kuinda kumisangano yakasiyana siyana neNATO kuzama nopavanogona napo kuti Russia isaita zvairi kuita, nokuti iri kukonzera marwadzo pasi rose.
Munoona kushanya kwakaita vaGuterres nenhumwa dzakabva kuAmerica kuchizoshanda here kuti vaPutin varegedze kuenderera mberi nehondo iyi?
Ndinoona kuti mberi kunoinda zvinhu zvinokwanisa kuti vaPutin vafungisise zvavari kuita kuti havasi kuzofa vakahwina hondo iyi yavari kurwisa nenyika inosapotwa nomubatanidzwa wenyaya dzezvehondo NATO wakakura kudarika pano pasi. Zvekare simba reUnited Nations rinenge raindwa naro naSecretary General vaGuterres kuRussia ikoko zvichava zvimwe zvavachasara vachifungisisa zvekare kuti pane chimuko here chavari kuwana mukurwisa hondo iyi, kana kuti vari kutoputsa zvekare ufumi hwavo ivo kuRussia. Namaitiro avari kuita, hatiri kuona kuti vaakuramba kutengesera gasi nepeturo kune dzimwe nyika dziri kuEurope uko vachitozviruma zvekare kunyika yavo, nokuti kana ukaramba kutengesa zvaunenge unazvo unenge uchitotuma mumabasa anenge achitoshayikwa nezvekare. Saka ndiona sokuti mberi kunoenda uku vachaita zvavakapromisa kuna vaGuterres kuti muna mamwe maguta akaita sana Mariupol kuUkraine uko vachamira kurwisa kuti vanhuwo zvavo vakwanise kubuda muUkraine vasaurawa sezviri kuita Russia. Asi pari zvino vanenge vachakangoomesa musoro.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDenver University kuColumbus, Ohio, muno muAmerica. Vagari vekubikita vanoti havasi kufara nekanzuro yavo yebikita Rural District Council iyo yavanoti yakakweretesa mari inosvika mazana matatu nemakumi masere ezviuru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge zvikakarara zvemotokari vakuru vemapazi ekanzuru panguva iyo kanzuru iri kutatarika kuita basa rayo. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Vagari ava vari kudya marasha zvitevera kuya kwakaita motokari nhanhatu zeGD6 single cabs nevakuru vemapazi ekanzuru idzo dzakaita mari inosvika zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$40,000 imwe chete. Pamusoro pazvo kanzuri yebhikita yakatengera mukuru webasa rayo vapeter chibi motokari yemhando yepamusoro yetoyota land cruiser ine mari inoita zana nemakumi mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$140,000. Vagari vanoti kanzuri yavo haina hanya nevagari sezvo izvi zviri kupa kuti ishandise mari pamabasa asingabatsiri vagari. Mumwe mugari wekwamakore vaoscar makuva vanoti kanzuri yavo haina hanya neupenyu hwevavo nekuti inosarudza rugare rwevakuru vavo ivo vachitambura. Vamakuva vanoti mari yaifanira kushandisa kuchera zvibhorani pamwe nekuvakwa zvipatara zvakawanda mumisha umo mune vanhu vari kufamba makiromita anopfuura 10 kuti vawane mvura kana kunorapwa.
Tine dambudziko rezvipatara muno mubhikita zvokuti mari iyoyo pakuita kwavo kwokutenga mota dzemhando yepamusoro 10 vaigona kunge vakagadzirisa kana zvipatara zvinokwana 20 mudunhu redu rino rebhikita. Zvakare tine vanhu vanofamba makiromita anosvika 10 kundochera mvura vanhu vanenge vane pamuviri vaigona kuchera kana zvibhorani zvinokwana kana 100 imo muno mubhikita. Asi mashandisiro emari aya hationi ane kukwana mukati mawo nokuti isu chero nzira dzinofamba nevanhu mabhazi nemotokari dzakaisofa kudharadhara pamwe hapatorina nzira hazvitifadzi zvamuchose nemashandiro ari kuita Bikita Rural District Council yedu iri kutungamirirwa navachibi.
Vamwe vagari vanoti kunze kwekutadzisa kushandisa mari iyi kuvandudza upenyu hwevanhu mumaruwa pamwe nevanogara panyika Growth Point kanzuro iyi yava nemwedzi miviri isingabhadhari vashandi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake neutyira basa rake ati mari yakashandiswa pamotokari idzi inokwanisa kubhadhara vashandi vayo vose kwegore rose.
Tiva sevashandi vebhikita Rural District Council tinorwadziwa zvikuru kunyanyisa nokuti tinoona vakuru vedu vachifamba vachitengerana motikari dzinodhura, motikari dzemalajari yasika, motikari dzemhando. Asi isu tina mari yatiri kupiwa pamotikari dzedzo halu yadzo dai tichinzi topohwa mumari takwanisa kutopohwa mwedzi mitanhatu tichipohwa mari yeyo pasina kunyunyuta.
Vagari vanoti migwagwa mizhinji yakacherwa nemvura haisi kufambika uye haisi kugadzirwa. Kanzuri ichiti haina mari uye imwe haina mazambuko yakaturwa nemafashamu ecyclone idai makore apfuura. Sachigaro webhikita Residents and Repairs Association kana kuti Bira vaBrighton Maduyu vati zvinorwadza kuti kanzuri inosadza zvinhu zvisina maturo nemari yemitero yavo. VaMaduyu vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti kanzuri yakapa vakuru vakuru ava mukana wekutenga motokari idzi nezvikwereti zvinobhadharwa nemakore mashanu.
Tine matambudziko akawandisa akaita sokuti imba ikanzi yatsva izvezvi. Hatina kana mota dzinodzimura, hatina mota dzamarara dzaasasakwana. Tiona mapriorities avari kuita vachititi havana mari apa pamasurumu vakakwidza mari dzemareti vakaendesa vagari vachiti vanenge vasina kubhadhara vanoiswa kumalawyers nova zviri kuomera vagari. Isu taifunga kuti mari iyoyo yaigona kutoshanda pakuwedzera zvibhorani zviri mumacommunity.
Vakuru vakuru ava vanoti vana Matirai Gezera, mukuru anoona nezvemari vaFilimon Madhara, vaMogeni Madhura, vaArnold Matuke, vaNeva Mavuna pamwe navaBoniface Nerumedzo avo vakatonyoresa motokari idzi mumazita avo. Sachigaro wekanzuri yebhikita kanzura Benjamin Masakadza vati havakwanisi kuti padivi ravo sezvo vange vakabatikana kumisangano yeZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Asi vachibvi vati motokari idzi dzakatengwa zviri pamutemo mushure mekupasiswa mumusangano wekanzuri mugore ra2016. Vachibvi vati kanzuri yavo iri kuvaka zvipatara pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuti vagari vaone mvura pedyo.
Pamugore ra2021 rapfuura tine makliniki 5 atakatopedza kuvaka kumabhoros achingi tupedza kuti
zvinge ine bhoro. Nyaya dzemotikari dzinoona sekuti vanhu vari kungoita sekuti misplaced priority asi haisi misplaced priority chinhu chaifanira kunge chakaitwa I think 2016.
Asi izvi zvarambwa nevagari avo vati vari kutambura kuwana mvura pamwe nezvipatara padhuze. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Maga makateerera kustudio 7. Aneni muchirongwa, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Murairidzi wewawa Luke Petros avimbisa vateveri vechikwata chake mabiko nekurova Dynamos sezvayakaita Chicken Inn apo yaitungamira gungano reCastle Lager Premier Super League. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Petros anoti vateveri vechikwata chake vanofanira kuuya kuAscott Stadium neuwandu hwavo kuzopemberera kurova kwavo Dynamos mangwana.
Kutambo weta ugadzira shukuru, ende tributi masupporters edu ose, akati ikeshira ni nika ngao ya ati support, anukwanisa unge varimu Mascot Stadium, nimsuwe Saturday. We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaita osha kanaka kutituwa ni kwetituwana mabozo, shibozwa, uye tituwana mapuenze kutitisumu dzirike, patiri palogo.
Murairidz uyu, anoti, sasa wakangweta Blower Chiefs ne Chicken Inn, apu ya itungamira makwikwi aya, Dimbare irikuira opasi zvekare.
Sezvo tinotambira pa home. Tinovimba kuti matambira atakaita pa Chicken Inn, even matambira atakaita pa Blower Chiefs, wakatutsira vakawedzera tikashandisa machances atinenge ta create. Ndinoona vakomana vachikukunda.
Masondo maviri apfuura, wawa yakapa Dynamos utungamiri wetafura PSL mushure mekurova Chicken Inn iyo yaitungamira gungano iri 3-0. Parizvino Dynamos ndiyo iri pamusoro petafura iyi nezvibodzwa sezvo yakaenzana pamapoints makumi maviri nematatu neChicken Inn iyo ine mutambo wakaoma neHighlanders muBaba Field Stadium nesondo. Nzira dzese mblawayo dzichange dzakananga kunhandare iyi uko veruzhinji vachange vachienda kunoona zvikwata zviviri izvi zvichibandana. Asi Caps United iri pamusha ne Cranbourne Bullets mu National Sports Stadium nesondo zvekare. Makepekepe yakasiwa nemapoints mapfumbamwe ne Dynamos ne Chicken Inn zvekuti haifanire kuramba ichidonedza mapoints. Manika Diamonds iyo iri pachinhano chechina iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu ne ZPC Kariba muSakuba Stadium. Manika Diamonds hairoveke zvekutamba kana iri pamusha asi haifanire kudherera ZPC Kariba iyo isina kumira pakanaka murongwa wePSL parizvino. ZPC Kariba iri pachinzvimbo chegumi nenhanhatu mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Zvikwata zvina zvinopedza zviri pasi pasi mukupera kwemwaka zvinobuda mumakundano enhabvu yepamusoro aya. Mimwe mitambo yePSL iriko yakamira seizvi. Mugovera, Herentals vs FC Platinum National Sports Stadium. Black Rhinos vs Tenax Sakuba Stadium. Blower Chiefs vs Blower City Baba Fields. Ngezi Platinum Stars vs Harare City Baobab. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chemutambo weRugby Sevens nhasi mangwanani chasimudzira makundano eAfrica Women's Rugby Sevens zvine mutsindo nekurova Senegal 14-12. Asi Zimbabwe yarova mutambo wechipiri 15-0 neSouth Africa iyo yarova zvekare Senegal 53-0 muGroup A. Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata zvipfumbamwe zvakaungana muTunisia makundano aya ayo ari kuitwa kwemazuva maviri. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kusarudza chikwata chichanomirira Africa kumakwikwi e-2022 World Cup. Kunyange hazvo iri kutamba muAfrica Cup South Africa haisi kurwira tikiti reWorld Cup sezvo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya. Zvimwe zvikwata gumi Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, France, Fiji, Japan neUSA zvatove netikiti muhomwe rekuenda kuWorld Cup. Kwasara chikwata chimwe chete kubva kuAfrica nezvina kubva kuEurope kuti zvikwata gumi nezvitanhatu zvikwane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
pachirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuSouth Africa, uko kunonzi vabvakure vari kuonyeswa ndondo nechikwata cheDudula. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington D.